Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 8/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana kuri kumining tikutarisa kuti madzimai edu vari kupiwawo here maclaims vari kupiwawo here environment yekuti vaite business vakasununguruka.
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi reInternational Women's Day. Hurumende yeAmerica inoti iri kushushikana zvakanyanya nekushungurudzwa pamwe nekuburitswa munyika nechisimba kwevamwe vashandi vebazi reUSAID nehurumende yeZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzokorora kuridziro yavo yekuti zvirango zvese zvibviswe vachiti zviri kuomesera vana veZimbabwe. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America inoti iri kushushikana zvakanyanya nekushungurudzwa pamwe nekuburitswa munyika nechisimba kwevashandi vebazi reUSAID nehurumende yeZimbabwe. Gwaro raburitswa nemukuru weUSAID Amai Samantha Power rinoti vashandi veUSAID pamwe nevemasangano ari kushanda nebazi iri vari kushungurudzwa nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kubvunzurudzwa usiku hwese, kufambiswa nedzimotokari dzisina kukodzera kwemitunhu yakareba pamwe nekutorerwa zvikwanisiro zvavo zvinosanganisira mafoni nemakombiyuta zvichipenengurwa. Gwaro iri rinoti kushungurudzwa kwevashanduku kwakaitika apo vaiita basa ravo rekuongorora nyaya dzebudiriro neutongo hwejekerere muZimbabwe senzira yekubatsira nayo basa reUSAID rekutsigira kushanda kwemasangano akazvimirira nemasangano anoshanda nezveutongo hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu. Vanoti chiitiko ichi chinotevera zvimwe zviitiko zvakakomba zvakaitika mukati memakore maviri adarika apo vashandi vehurumende yeAmerica pamwe nezvizvarwa zveAmerica zvakasangana nekushungurudzwa pamwe nekusabatwa zvakanaka nehurumende yeZimbabwe. Gwaro iri rinoti zviito zveZimbabwe izvi zvinotadza kuzadzisa zvinotaurwa nehurumende zvekuti yakazvipira kuvandudza utongo hwayo pamwe nekugadziridza nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJennifer Muswere pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Asi mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMichael Mukura vati vanga vasina chekutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanga vasati vaona gwaro raburiswa neUSAID iri. USAID iri kushanda muZimbabwe kubatsira nemabasa akawanda anosanganisira kuwanisa vanhu chikafu. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi reInternational Women's Day, hurumende ichiti yakazvipira kusimudzira madzimai munyika, ukuwo madzimai achiti kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richisimudzira kodzero dzavo, kusadzadzikiswa kwaro kuri kukonzera kudzosera shure zvakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamhemberero dzekucherechedza zuva ramadzimai pasi rose kana kuti International Women's Day dzaitirwa kuchitora kushurugwi mudunhu reMidlands, gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Muchangwa vati hurumende iri kukoshesa zvakanyanya kusimudzirwa kwevanhukadzi.
Kana kuri kuagriculture tikutarisa kuti madzimai edu vari kupiwawo zvakakwana here pfumvudza intwasa. Kana kuri kumining tikutarisa kuti madzimai edu vari kupiwawo here maclaims vari kupiwawo here vaite business vakasununguruka.
Amai mutsvangwa vati chiri kudzosera madzimai kumashure zvakanyanya nyaya yemhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume here. Vati bazi ravo riri kutora matanho ekupedza dambudziko iri akaita sekuwanisa madzimai anenge asangana nemhirizhonga rubatsiro rwakazara, vachiti nyika igoni kuzadzisa chiga chevision 2030 pasina madzimai.
You can't leave 52% of the population behind and expect to achieve vision 2030. Ndozaka president vachiti pamasimba vanotipa, vachiti pamaridzo vanotipa kuti tiite empower women, vachiti pamasimba ekutanda nemadevelopment partners.
Asi amai Memory Mvura vanove mugari wemuHarare vati zvisinei nemhemberero idzi gore negore kodzero dzemadzimai hadzisi kusimudzirwa munyika.
Dzimai asati ava empowered, asati ane zvatingati tingatarisa kuti tiri kusimudzirwa kana takatosimudzirwa, tichiri kure nekusimudzirwa kwemadzimai, nekuti tikatarisa izvozvizvi ikonomi yedu yakadhakwa.
Mumwe mudzimai angoda kuzivikanwa nekunzima moyo atiwo zuva ranhasi kwaari nderekuti madzimai aungana achichema nhamo dzavo sezvo madzimai asina upfumi kana masimba munyika.
Nekuti kurema kwakaita upfumi hwemuno munyika ikonomi zvayakaita ari kuchema mukadzi. Baba vanogona kutongotiza vakaremerwa, havana kwavanoimpawewa. Ikonomi yacho ukaitsvaga kwese seizvozvo ukanzi kumamainzuku hakuna vakadzuku, varume vega.
Amai hotili yachikandira avo vanoraramawo nekutengesa mumigwagwa vatiwo madzimai munyika ari kunhonga svosve nemuromo sezvo ari kushungurudzwa pese paanotsvaka kuraramisa mhuri.
Tiri kumhanyiswa nepolisi, hatina kana nguva yekutengesa pandopa tinoraramira. Mhuri dzedu dzinenge dzichida kudya, dzichida kuenda kuchikoro, saka kana tichivhiringidzwa kudai tinenge tichitokanganisirwawo kodzero dzedu.
Mumwe mutori wenhau wechidzimai Veneranda Langa atiwo kushayikwa kwomunhukadzi muutungamiriri hwenyika mucherechedzo wekuti Zimbabwe ichiri shure mukusimudzira madzimai pamwe nekuenzanisa mikana.
Presidents akuna kana madzimai ari pautungamiriri. Kana madzimai akawana zvigaro zvakakosha kuma ministries like Ministry of Finance, toona kunge upenyu hwavo hungasimudzirwe nokuti ma ministries wayo ndivanoronga upfumi.
Zuva remadzimai rinocherechedzwa musi wa 8 kurume gore rega rega pasi rose senzira yekupemberera budiriro yevanhukadzi pamwe nekuendesa mberi kodzero dzavo. Zimbabwe yacherechedza zuva iri pasi pedingindira rinotarisisa zvakadzama nyaya yekusimudzira madzimai senzira yekuwana budiriro kana kuti investing in women accelerate progress. Madzimai munyika anogaro chema nematambudziko anosanganisira mhirizhonga yemudzimba, kubatwa chibharo, kuroodzwa vachiri vadiki, kusaenzaniswa kwemikana nekutarisirwa pasi mumabasa pamwe nemumhuri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vadzokorora zvakare mashoko avo ekushora zvirango zvavakatemerwa neAmerica, vachiti zvirango zvese zvisiri pamutemo zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanirwa kubviswa nekukasika uye pasina zviga zvinonzi zvitange zvazadziswa. Vachitaura pakuvhura izvi zviri pamutemo kwavaita gungano repiri revemabhizimusi reED Munangagwa Business Summit 2024 muHarare, vamunangagwa vati vana veZimbabwe vakatsungirira kwemakore makumi maviri nematatu vari pasi pezvirango, vakati hapana manyepo angadai akawandiswa sei angavapusisa. Vati zvirango izvi hazvisi pamutemo. Muhurumende nevemabhizimusi mune vamwe vanodyidzana navamunangagwa vakatemerwawo zvirango nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori. Mutungamiri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevabva kure muSouth Africa rePeople's General Foundation, vaShelton Chiyangwa, vanoti vari mushishi rekuunganidza rubatsiro rwechikafu nezvekupfeka zvekubatsira zviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa mudzimba dzazvo munzvimbo yeNew Rest kuWellington muCape Town mushure memhirizhonga yakaitika pakati pesvondo. Mirishonga iyi inonzi yakatanga mushure mekuurayiwa kwechimwe chizvarwa cheSouth Africa nevanofungidzirwa kuti vana veZimbabwe. Studio 7 aina kukwanisa kubata mapurisa emunharaunda kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare dzavo dzanga dzisingadairwi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 navachiyangwa pamusoro penyaya iyi.
Chipo izi takatika musuwe chitatu ilo shondori mori hapo takatangira mashoko yekuti kune zvizvarwa zvekunyika yedu zvekuZimbabwe zvinogara munzvimbo yenyure kuWellington kuCape Town vakamukirwa nevanhu venyika muno but vari vagari venzvimbo iyoyo vachinzi ngavabude muno nekukasika. Izvi zvakakonzerwa nekuti painzi nevanhu vemuno zvizvarwa zvenyika yekuZimbabwe zvakakonzereswa kufa kwemumwe mukomana saka naizvo zvakawanikwa musi wechitatu iwowo. Vanhu vakabva vatanga kuita mirizendo vachiti nokuti mauraya mumwe wedu saka chindidai munomu asi masepatakanzwawo kune zvizvarwa zvekuZimbabwe taizwaonzi kwakatanga kwaurayiwawo kumusha soni rapfuura ne achinzi aurayiwa newe munomu saka ndozvese zvakakonzeresa mbombamupopoti yakakunzwa neminyika mirevu nyika kwedu ngavabude munharaundi yai.
Vanhu vangani vari kutarisana nedambudziko iri uyezve pari zvino sangano renyu riri kubatsira sei?
Vanhu vakasangana nedambudziko iri vakawanda vanogona kupfuura zviuru zvitatu kana kuti kupfuura vakawanda madzimai nevana nanababa vakawanda zvakayenyika zvinhu saka kubatsira kwatikisa isusu ndekwekuti patakatanga kunzwa nezvenyaya chekutangati takamhanyamhanya nachemutekitisa nekuona kuti vanhu vangagone kuenda here panhu pakachengetedzeka tikanzuri yeikoko yakabatsira madzimai kuenda kunzvimbo yakachengetedzeka uyewo pachigiraundi pakazonosara vana baba vanga vakachengetedzwa nemapurisa saka takabva tachizoti sesangano zvesho zvakare seboke sefoundation yepeoples general takachizomhanyamhanyawo kutanga kutsvaga kubatsira nevanhu nenyaya dzechikafu tikataura nemakambani akaendawo panzvimbo iyoyo vachiendesa chikafu nekutsvaga kuti vanhu vangawane hekudya chikafu saka zuva rese parakapera vanhu pakazova nekutaurirana kwakaitika kumapurisa kuburikidza nevatungamiri vekuZimbabwe nevemuikoko kwacho vanhu vakanzinga vachidzoka munharaunda saka chimwe chatirikubatsira nacho ndechekuti vanhu vari kuuya kwatiri vachiti vaakuda kubuda munzvimbo iyi saka vamwe vacho tirikuvabatsira vanenge vazvipira vane mabatsiro akasiyana-siyana.
Avanga vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevabva kure muSouth Africa rePeoples General Foundation vaShelton Chiyangwa vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari muPort Elizabeth muSouth Africa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden neZuro vakataura zvine mutsindo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica, vakaudza vanhu zvinangwa zvavo nezvavanoronga kuita kana vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica kwemamwe makore mana. Kamwe chete pagore, mutungamiri weAmerica anofanirwa kutaurira nyika mamiriro akaita zvinhu munyika. VaBiden vakazivisa kuti vari kuda kudzikisa mitero pavanhu, kusimudzira dzidzo uye kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu kumuganhu weAmerica neMexico uye vachiti America icharamba imire neUkraine. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha.
Vatanga nokuparura yatinotiyo foreign policy yai vachitarisa hondo yokuUkraine neRussia pamwe chete nesupport inopiwa Ukraine nebato reNATO ramauto. Saka vataura ivo America neshamwari dzayo haisi kuzombosiya Ukraine iri yoga kusvika Ukraine yakunda Russia.
VaBiden vakati pamusoro pezveupfumi
vataura ivo kuti ufumi hweAmerica hunofanira kunge huchibvira pasi kusapota huchibvira pasi kuchiinda kusvika kumusoroko. Vakataura ivo kuti munhu haufaniri chete kungoda nyika yako kana uchinge wahwina, nyango waruza unofanira kunge uchida nyika yako. Haisi nyika yekuti ikadonedzerwa pasi inoramba iri pasi, inomuka. Yava nguva yekumuka ike zvino izvi America ichiita zvakawanda zvokuvandudza ufumi hweAmerica pamwe chete nokudza asa mitengo yemishonga yavanhu pamwe chete iyo nezvokurapwa kwavanhu kwese nekodzero dzamadzimai dzanzi dzichakurudzirwa dzino zvekare vakakurudzira dzimwe pamwe chete nepokugara pavanhu pedzimba.
Pane zvavakataura here pamusoro pemitero inobhadharwa nevanhuwo zvavo?
Vataura ivo zvekare nyaya yemitero kuti mitero inofanira kuwandira kune vane mari kwete kuti vasina mari vachitaura kuti vachaita mutemo uchadzasa izvozvo kuti vanhu vanohora mari iri pasi pe 400,000 vasange vachibhadhara mutero.
Zimbabwe ingadzidzei kubva kune zvakataurwa navaBiden?
Kataura zvekare zvimwe zvatinofanira kudzidza senyika yeZimbabwe kuti hatifaniri chete kunge tichingoda nyika yedu kana tirisu tahwina kana kuti kana tirisu tiri kuwana chavuviri munyika. Aiwa, idai nyika yenyu, chero muri murombo, chero muri mufumi, chero makundwa panaurirano, ndokuti nyika ivakike.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weEuropean Commission amai Ursula von der Leyen nhasi vati urongwa hwekuti rubatsiro rupinde muGaza kuburikidza nenzvimbo inosvikira ngarava iri muCyprus hwakaziviswa usiku hwemusi wechina nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden mumashoko avo kunyika kana kuti State of the Union hunogona kunge hwave kutoshanda nemusi wesvondo kana kutokasika. Sangano reUnited Nations nhasi rayambira hurumende yeTaliban muAfghanistan kuti kurambidza kwayo vanhukadzi kudzidza nekushanda kunogona kuwedzera kusunda nyika kuenda muurombo nekusiyana nedzimwe nyika. Kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti yakatanga kupa vanhu zvekudya pasi pechirongwa chekubatsira vasina chikafu chakakwana, vakawanda vanoti hazvisi kusvika kunzvimbo dzavari nekuda kwemigwagwa yakaipa, uye vanhu vari kuwana zvekudya izvi vanonzi vashoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vasina zvekudya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa svondo rino kuti yakatotanga kupa ruyamuro rwezvekudya pasi pechirongwa chekupa vanhu vari kumatunhu makuru masere kusara kweHarare neBulawayo, kunyange hazvo iri kunze haina kutaura chokwadi kuti munyika hamuna chibage chinokwana, kunyange hazvo yaigara ichiti matura eGrain Marketing Board akazara. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakazivisa kuti matunhu gumi nerimwe pamatunhu makumi matatu nerimwe kusanganisira mutasa mudunhu remanikaland akatobatsirwa nechikafu pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Strategy Program. Ukuwo gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi vaJulai Moyo vakazivisa musangano wemakurukota svondo rino kuti vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda zvekudya zvinosvika matani zviuru zana nemazana mana nemakumi masere nezviviri kana kuti 100,482 tons kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwemwedzi wakurume. Asi vakawanda vanoti havasi kuwana zvekudya izvi zvichinzi motokari dziri kutakura zvekudya dziri kutadza kusvika kune dzimwe nzvimbo vachiti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa yakaparara. Vameja mufepi vekumola kukariba vanoti kwakangoya motokari dzezvekudya mbiri vachiti dzimwe hadzisati dzasvika nekuda kwemigwagwa yakafa, uye vanhu vari kupiwa zvekudya munzvimbo yemola vashoma zvikuru pane vakanyoresa mazita kuti vawane rubatsiro.
Pane marori akauya but mashoma vakakuokini marori maviri haimusiwa ine yetransport because motokari dzinotakura dzacho dzinogona kupedza kana 1 week dzichifamba kufamba kwacho rodhi rinenge harina kumira musi.
Mumwe mugari wekuzhombe mudunhu reMidlands anoda kuzivikanwa nezita rekuti Mamoyo sezvo achityira kuti anozonyimwa zvekudya zvikazivikanwa kuti akataura nevatori venhau, anoti kunyange iye akanyoresa vamwe vanhu vakatadza kunyoresa sezvo zvanga zvoitwa zvematokerwo enyika.
Kunyorwa vanhu vakanyorwa asi chainetsa ndechekuti zvoni pakazotungamirira Mambo Gwesela Yokujombe Modunu Remidlands Wanotinzara Iriko Uye Vachiti Vana Vafanirwe Kuramba Vangu Taura Pasina Varikupiwa Zvekudya.
Mashoko edu atora kuti tirambe tichingokumikidza nezvara. Matiudza kubriefing kuti president vati hapana mamunhu achafa nezvara. Kana iripo yatotanga.
Mumiriri wekariba muparamende Vashaini Gwangwava vanoti nyaya yekuipa kwemigwagwa yadzosera kumashure chirongwa chekupa vanhu chikafu.
Transporters kana kuti vane dzimota dzinotakura chikafu chichiendesa kune dzimwe nzvimbo vanokundikana kunonyatsosvika pavanofanira kuti vape vanhu, zvinozoita kuti vahorese vanhu munzvimbo dzekuti vazoita kufambira. Kune mhuka dziri kunetsa shumba nenzou.
Kurikota redunhu remasonaland west amai Marian Chombo vanoti dambudziko remigwagwa riripo, vachiti vari kuronga kuti mota dzemauto dzive idzo dzinoendesa zvekudya kunzvimbo dziri kure uye dzine migwagwa yakaipa. Rimwe dambudziko rinonzi nderekuti vanotakura zvekudya vari kuda kubhadhara darwa nemadhora ekuAmerica sekutaura kwavakenyas burombo vekubhindura mudunhu remasonaland central.
Isu tinoda kubhadharwa nemaus dollars.
Kunyange hurumende iri kupa vagari vekumaruva zvekudya, masangano akazvimirira akaita seWorld Food Program kana kuti WFP ari kupa mari kuvagari vemamwe maguta nemadhorobha kuti vatenge zvekudya, asi vakawanda vanoti madhora ekuAmerica 40 nemasere kana kuti US$78 avari kupiwa haasi kukwana. Sangano rinoshanda nevagari vekumaruva reRural Communities Empowerment Trust rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzechikafu, zvikuru mudunhu reMatabeleland North, iro rinonzi nehurumende ndiro rine vanhu vakawandisa vari kuda rubatsiro rwechikafu vanoita zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42%. Dunhu remasonaland west ndiro rinonzi rine vanhu vashoma zvakanyanya vari kuda rubatsiro vanosvika zvikamu 12 kubva muzana kana kuti 12%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwakadiko pastozi 70 tatambura hama dzangu tiri kuno kusouth africa, zvinhu hazvichafambi zvakanaka, mabasa hakusina. Tara kuzimbabwe tiri kutambudzika nemubatwa mavoko, dai vashuva matibitsirawo vatungamiri vari mberi kwese zvinhu zvirongeke zvakanaka. Aiwa, takatarira nemavhoti kuti dai tagona kusangana nezvakanakawo mukati meupenyu. Tinoputsigwa zvimashopu zvedu zvetichiti tigone kurarama nazvo, tibhadhara maschool fees. Saka zvoti ndinotishungurudza zvikuru sei kuti kuvakuru vakuru vari mberi kwedu madintinzirawo tsitsi zvaurongwa hwedu hwavamba zvakanaka. Aiwa, toda urongwa hwakanaka munzvimbo yedu. Nzvimbo yedu yashoreka zvikuru kwazvo, tobatwa senhakwa kuno kusouth africa kwatetiri.
MaAmericans hapana chinhu chavanorwa, chavanogwa chete ndichokungoti vachinje utungamiriri hwenyika dzemuAfrica. Noti kuti kwanzi Zimbabwe kodzero dzavanhu chiichinyi, maelection haana kufamba zvakanaka. Ko ivo kwavo kuAmerica vakariga maelection vana Biden, vakariga Trump akaratidzira, vakasunga vanhu vose vakanga vachitsigira Trump. Hakuzi udictator here ihoho.
Ini handiwirirani nemashoko anotaurwa namamandaza kuti nyika yakagadzirira zvikuru. Vana mandaza vanotaura sepukere, asi wakafamba maGMB matura edu enyika uchitarisa chibage kana kuti uwandu hwechikafu chirimo, unoona kuti hapana chinhu. They are equal to ground, meaning to say hapana chinhu zvekuti chikafu ichocho chikanzi chipiwe vanhu achigoni kusustaina nyika just for a single month. Saka varume ava ngavasada kukwira pamusoro pegomo vachizvitutumadza kuti vakagadzirira. Hapana chavakagadzirira, panotoda kuti nyika dzekunze dzipindire.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +12 4650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
ichi Waza, Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Muchirongwa chedu chema gitaru chesondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wesungura Love More Muzondiwa anozivikanwa nerima gitaru rekuti The Paramount Chief achimba nechikwata cheMbarura Express. Ngatinzwei hurukuro yaaita na Ivan Zininga we Studio 7.
Ini ndakatanga zvemanzi kuma 1989 iko ndakatotangirawo zvemanzi mumazvikwata zvakati siyanei science yanei ndakuita zvangu ndakatanga kudzana nechikwata chainzi Tsungubvi Express ndobva ndazochinja zita rekuti Tsungubvi ndobva ndazoenda pazita rinonzi Python Power ndobva ndazobva pazita rinonzi Python Power ndobva ndazopinda muzita rinonzi Mbarura Express. That was 2000 between 2006 and 2008.
Saka mabva kure kamukoma nema gitara ya vari kuitambira sei nemanzi yamunorova mukatu?
Vanhu music yangu yezvinoizvi vakuitambirisisa ndizvo zvingati vari kuitambira sei. Vari kuitambira zvakanyanyisa zvokuti ndinowana makomments akasiyana-siyana zvikuru pandakanyanya kuzoona change. Vanhu vari kutambira, vanhu vari kutambira zvikuru. Iyoyo albhamu rekupedzisira iri rekukamusa ndoka yakatanga. Zvirinani, zvirinani, sterei, zvirinani.
Kwa munu sangana na wonde api?
Ya, maindastiru ma challenge zaatina u mkuma zininga maita basa ma challenge zaatina u anu otinete. Pakule kota papa ya imari, ninge zichidiwa ma players onufana kwa pata rao. Ende zose, tingangoti industry, yese music. Inoda empowerment, inoda backup. But my promoters, my genes, you know, when I was at the bus, I was able to pay the opportunity. But in the sector of running a Twitter, I was able to get a promoter, and I was able to record the new one. Anotsoko kurasi sauzo vanamberi kwacho vangopuwa mapromisa iso apa vabhadhara imwe hafu vaviri.
Vanoda kukubatai, vanokubatai kupi?
Ndakundibata ndinogara muno muSouth Africa, ndo vandiri best mazuva ano nekuda kwokutsvagawo shauviri Greener Pastures. +27 88 40 218.
Mune mashoko here amunoda kupawo vatsigiri venyu?
Kuvatsigiri vangu mukoma Zininga, ndoda kungotenda stere. Vanotsigira zvinondipa manyawu zvokuti saka vanenge vachindifananidza nevamwe vaimbi vakurusa vanorema chaivo chaivo. Saka musambofile kuvuguti kana muchitibatsira ndokuti basa redu risimbe. Ndinotenda, ndo mashoko angu kuvatsigiri vatina na ese.
Waza Friday tombokwenya magitare kambicha.
Ngamuchinzwa kambo kanonzi magumo hapana chabuda. Mango hurukuru yaitwa na Love More Muzondiwa ari parunare ku South Africa na Ivan Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM, apo tiri kutarisa nezve mashoko akatorwa nemutungamiri weAmerica neZuro pamwe chete netsamba yenyunyuto yanyorwa neUSAID. Tisakanganwa zvakare misoro yenhau tichiyeuchidzana kuti vanorwira kodzero dzevanhu vanoshora hurumende pamwe nekuramba vachinyomba. Dzinodzokorora, hurumende yeAmerica inonyora tsamba yenyunyuto ichishoropodza mabatiro ari kuitwa vashandi veUSAID nehurumende yeZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina ntungamiri Nkomo.